manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 29, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Business cannot afford to support government by day and sabotage the same government by night.
Vemabhizimisi havafanirwe kuita kunge vanotsigira hurumende asi nerweseri vachizoita zvinoita kuti upfumi hwenyika usazomira zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovhura zviri pamutemo chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair.
Ine zvavutora mishika-shika yacho makombi vakabhana nekutaura kuti tifambe nei. Mabhazi acho arungodza ari kuuya akapakwa uku. Tombozvari zvinofamba sei?
Vanhu vakawanda vachema-chema nedambudziko rekushaya zvekufambisa. Vagari vekubhikita votsamwiswa nekanzuru yavo iyo yakashandisa mari kutengera vakuru vakuru vekanzuru zvikakarara zvemotokari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti upfumi hwenyika hwave kukura. Asi vakati kukura kwehupfumi uku hakuna zvakungareva kune veruzhinji kana vemaindastiri nevemabhizimisi vakasaita mabasa avo nenzira yakatendeseka. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani pachitiko chekuvhura zviri pamutemo gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF vaMnangagwa vati upfumi hwenyika hauna kudzikama chete asi kuti hwave kukura. Asi vati zvakakosha kuti vemaindastiri nevemabhizimisi vashande zvakasimba kuti kukura uku kuwedzere. Vati kukura kuri kuita upfumi kuri kuonekwa nekuwedzera kwezvinhu zvinogadzirwa munyika zvave kuwanikwa muzvitoro. Vatiwo pane venyika dzekunze vave kusima mari muzvikamu zvakasiyana-siyana zveupfumi. Vakatiwo gore rakapera nyika yakawana mari yekunze inosvika mabhiriyoni 10 ekuAmerica, izvo zvisati zvamboitika. Vachiti izvo zvinoratidza kuti hurumende iri kuita basa rakanaka. Asi vati kukura kweupfumi hakunyanya kubatsira veruzhinji kana vemaindastiri nevemabhizimisi vakaita mabasa avo zveumenemene.
Business cannot afford to support government by day and sabotage the same government by night.
Vemabhizimisi havafanirwe kuita kunge vanotsigira hurumende asi nerweseri vachizoita zvinoita kuti upfumi hwenyika usazomira zvakanaka.
Vati hurumende yavo yakaisa ziso pakugadzirisa kukwira kwemitengo uye kushaya simba kwemari yemunyika. Vakati vemabhizimisi vanofanirwa kushanda pamwe nehurumende pakuita izvi. Vatiwo kuveko kwechirwere cheCOVID-19 pamwe nekushanduka kuri kuita mamiriro ezvinhu pasi rose vakati zvakakosha kuti vemabhizimisi vasasarire pakuva nemafungiro matsva.
Innovation is development and is the future. If you do not innovate, you will be left behind. And we don't wish to be left behind.
Kuita zvinhu nenzira itsva ndiko kubudirira uye ndipo pane ramangwana repasi rose. Kana mukasaita zvinhu nenzira itsva munosarira kumashure. Hatidi kuti tisarire kumashure.
VaMnangagwa vatorawo mukana wekuzivisa veruzhinji kuti mutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta ndivo vaifanirwa kuvhura ZITF zviri pamutemo zvichienderana nechinangwa chehurumende chekuti nyika dzemuAfrica dzisimudzire kutyidzana. Asi vati izvo zvakazokona nekuda kwekushaya kwakaita vakambo vemutungamiri weKenya vaMwai Kibaki. Vakumbira vanhu kuti vambonyarara kweminiti imwe chete senzira kuratidza ruremekedzo vakati Zimbabwe inochema pamwe nenyika yeKenya pakurasikirwa uku. Vachipa maonero avo pane zvataurwa nemutungamiri wenyika muongorori wezveupfumi vaPersistence Kwanyanya vati ichokwadi kuti upfumi hwenyika huri kukura. Asi vabvumawo kuti veruzhinji havana chavati vaona chinobatika pakukura kweupfumi uku vachiti izvo zvinokonzerwa nekuti nyika iri kubuda mudambudziko rekuondomoka kukuru kweupfumi.
Kugadzirisa nyika rwendo kune matambudziko anowanikwa murwendo irworwo. Asi zvatinosangana nematambudziko iwawo kazhinji kazhinji tinofanira kunge tichitsanangurirana tichinzwisisana kuti aiwa izvi zvanga zvichangozowanikwa nekuti ndomubayirozve hwekusumudzira kunoitika upfumi hwenyika hakungouyi koga. Kunouya nemubayiro wacho
norezera ITF rakatanga nemusi wechipiri richipindwa nenyika dzinosvika 14 uye makambani anodarika mazana mashanu. Kungano iri riri kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Veruzhinji muHarare nenzvimbo dzakatenderedza guta iri vari kushora zvikuru hurumende nekutadza kwayo kuvapa zvekufambisa. Vachiti dambudziko rezvekufambisa rawedzera zvakanyanya kubva patanga mapurisa chirongwa chekusunga makombi nemotokari dzinotakura vanhu zvisina mvumo mukutanga kwesvondo rino. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Kubvira patanga chirongwa ichi nemapurisa zvinhu zvaomera veruzhinji zvakanyanya zvekuti vave kupedza nguva inodarika maawa maviri kana kudarika vakamirira zvifambiso. Vakawanda vataura neStudio 7 vashora chirongwa chehurumende vachiti chirongwa ichi hachina vachiri kubatsira sezvo chiri kutoomesera vanhu vakawanda vazhinji vavo vashandi avo vari kutambira mari isingakwani chero kubhadhara mutero wembwa. Vahano kuhunizarira avo vanoshandira kuSouthertown muHarare vaudza Studio 7 kuti zvavekuitwa nehurumende kurwisana nevanhu vati zupko yavanonzi vashandise iri kutadza basa uye mishikashika ndiyo yange yave kuvabatsira.
Ine zvavakutora mishikashika yacho makombi vakabhana nekutovada kuti tifambe nei. Mabhazi acho arungodza ari kuuya akapakwa uku sitombozva ari zvokufamba sei. Sazvakambonetsa Simba Makoni anga atori zaiti penge ari minista paya akadzikisa puraizi yemabhasikoro. Izvi zvatonani yakules.
Mumwe mushandi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti hazvina uchenjeri zviri kuitwa nehurumende zvekurambidza makombi kutakura vanhu iyo isina kuvapa zvekufambisa. Atiwo mutungamiri webato rinopikisa kuSouth Africa vaJulius Malema veEconomic Freedom Fighters vakataura chekwadi kuswera nezuro apo vakati hurumende yeZimbabwe yatadza basa.
Transport sector should be liberalized just like any other sector. Why only the transport sector is being made to be monopolized? Tichitarisa kuti fanira urban population ikai izvozvi yatova nevanhu vakawandisa zvokuti tikada kusunga kutransport side hatikomesera vanhu vari kufamba bhozi vanhu vacho vari kufamba ndari kuenda nekudzoka kumabasa ndiZimbabwe irambe yakamira. Transport sector ngaisunungure.
Mutungamiri werimwe sangano rinomira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vati zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka muHarare nezuro nanhasi sezvo mabhazi eZupco ange ari mashoma uye ari kutadza kutakura vanhu mumisha inogara vazhinji nemuguta. VaShumba vati zviri pachena kuti chirongwa chemapurisa ichi chiri kuitwa nevanhu vasina hanya neveruzhinji.
Isusu maonero atiri kuzviita ndekuti operation iri kuitwa nehurumende iri kuratidza kuti iri kubva kune vanhu vasina hanya nevanhu vane muono umwe watinofunga kuti uri kuda kuenda kushungurudza vanhu kuti vapandukire hurumende. Takutoona kuti kushaikwa kwetransport uku kushaikwa kwezvekufambisa kwave kuita kuti vanhu vazhinji wawe wanotsamwiswa nehurumende.
Vaenderera mberi vachiti zvinosuwisa kuti apo veruzhinji vari kutambura hapana zviri kutaurwa nehurumende pamusoro pekuti dambudziko rezvekufambisa ringapedzwe sei.
hurumende inongofanirwa kuti iwabvumidze makombi kuti afambe mazupko kuti ave netimetable inotevedzwa inobata kunzvimbo dzeruzhinji.
Mutauri webato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaDouglas Munzora, vaWitness Dube vashora chirongwa chehurumende ichi vachiti chiri kuomesera vashandi.
Hurumende yavamunanga kwaapa iri kuratidza kuti haina hanya nevanhu, iri kuratidza kuti mitemo yairi kuita inenge haisi kutarisisa zvinhu nenzira ine muono wekuvaka nyika. Mutemo unofanira kuratidza kuti waumbwa nevanhu vane pfungwa dzakakwana dzakajeka.
Vakasanobata chinzvimbo chemunyori anoona nezvematunhu mubato reCitizens Coalition for Change zvakare vari meya veHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume vashorawo zviri kuitwa nehurumende.
Nyaya yetransporting inyaya yekuti vanhu vanofanirwa kudzosa makombi. Makombi haya ya opuwa mutemo yakasimba nekuti izvi hazvishandi. Iko zvino kupinda mutauni kwakuita pondo pasina kupa masolution.
Hatina kukwanisa kubata mukuru wezupko vaEvaristo Madangwa kuti tinzwe kuti sei vari kutadza basa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvematunhu iro rinoona nezvekutakurwa kwevanhu mumadhorobha nemaguta pasi pezupko vaJulai Moyo. Asi svondo rino vakati makombi haasi kuzofa akadzoka mumigwagwa kunze kwekuti ashanda ari pasi pezupko. Hatina kukwanisa kunzwa kuti chirongwa ichi chafamba sei nhasi sezvo mutauri wemapurisa vaPaul Nyati vati vange vasati vasumwa zvaitika nhasi sezvo vange vari kutretwe kuvulawayo. Kusvika nezuro mapurisa ainge asunga vanhu mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatatu nekubata motikari mazana mana nemakumi mashanu nepfumbamwe. Mapurisa akasungawo vanotengesa mumigwagwa pamwe nevanochinja mari pamusika mutema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zimbabwe Exiles Forum rinoti riri kushushikana zvikuru nechirongwa cheOperation Dudula icho chiri kurwisa zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zviri muSouth Africa. Chirongwa ichi chinonzi chiri kuparurwa kune mamwe madhorobha matsva zvichitevera kupondwa kwava Elvis Nyati mukutanga kwemwedzi uno. Vari kutungamira chikwata ichi vantlantla Lax Muhlauli vakaudza vatori venhau nezuro kuti havachadi kuona zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvichitengesa mumigwagwa muSoweto. Izvi zvasiya zvizvarwa zveZimbabwe zviri panguva yakaoma. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumwe wevakuru vesangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei kuSouth Africa.
Iwo musi weIndependence Day kunonguva naiti Freedom Day musi wa27 April vakatenge vari tingangoti makiromita makumi matanhatu kubva patinogara isusu 60 kilometers vari kune imwe nzvimbo inonzi Rustenburg vachilocha bhurange reikoko reDudula. Saka takatozvionawo
saka imimi nevamwe veruzhinji veZimbabwe vari ikokoko muchiri makachengetedzeka here pamugere?
Kana tichitaura sesu inini neangu mhuri parizvino tichiri nani zvedu, asi kana tiri nani hazvirevi kuti tinenge tichifara tichinzwa vamwedu kuti vave pakamanika. Zvinotiburisa zvinotibatabata chaizvo izvozvo nokuti kukuwadzwa komumwe chete mukwangu kukuwadzwa kwangu inini handioni zvavari kuita ini zvine pundutso kana kuti zvine chimiro chakanaka, handioni zvakaringana ini.
VaMuhlauli vanonzi vataura kuti havachadi kuona vanoronga misika kana vanoshambadza vachitengesa nezvingoro. Vamwe veZimbabwe vanoita mibato iyoyo yemaoko vari kupona nei zvinhu zvakadai?
Ipapo ndopane nenyaya zvakanyanyisa ipapo nekuti vazhinji vevanhu vekwedu vanenge vakabva kumusha uko vasina kunge vakazoita zvemakosi zviya zviya zvinenge zvichinzi zviri kushayikwa munomu, makosi ari kushayikwa munomu, vanopedzisira vakuita mabata iyeye emaoko aya. saka kuti mutiti vanhu vanga vachiregera kuita mabasa yayo emaoko kana kuti vachirambiswa vanorarama nei nekuti ndozvachivararamisa vachiwana chomuviri mukuwana kwavo cheuviri vanga vachikwanisa kuzviraramisa ivo vachikwanisa kuchumidzirawo vari kumusha tumashereni kuti vakwanise kudii raramawo.
Ko iwo mapurisa ari mumatunhu mamugere nevemitemo vane zvavanoitawo here kukuvhikirai kuhondo yamakatarisana nayo?
Chinonetsa kuno ndechekuti kumbiro guru remunyika muno rinobvumidza vanhu kuungana vachiita zvavanenge vachiita ende kubvumidza kwacho kwavarinoita rinototi vanhu vavo kana vane zvavanenge vachida kuita mapurisa anofanira kuuya achivachengetedza. Kuti titi mapurisa anoyamura kana kuti haayamuri mubvunzo unosisei kupindura. Chinozongoitika ndechekuti kana tichikatarisa semamiriro akaita nyaya yaelvis yatiuyawi kuti pakazoita vakazosungwa mushure mezvo izvozvo tinenge tichizvitenda tichizvikurudzira tichidai mapurisa achiramba akadaro.
Avo vange vari muzvare Diana Zimbudzana veZimbabwe Exiles Forum vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti vachakumbira dare reCongress kuti rivape mvumo yekuti vakwanise kupa Ukraine upfumi hunenge hwabatwa muAmerica hwevanhu vanodyidzana nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Izvi zviri kuitika panguva iyo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakasangana nevatungamiri veRussia neUkraine svondo rino vachiedza kuve mutongi gava panyaya yekumisa hondo iyo yave kupinda mumwedzi wechitatu. Muongorori wezvematongerwo enyika pamwe nezvemabhizimisi pasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kushanya kwavaGuterres kuRussia neUkraine kunogona kubatsira kuti pave nerunyararo uye kupedza hondo pakati penyika mbiri idzi sezvo hondo iyi iri kukanganisa zvinhu pasi rose. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Tinoona sokuti inyaya yakanaka chaizvo kuitira kuti Russia inge ichipuwa puresha yakanyanya chaizvo kuti imise hondo iyi. Nokuti zviri kuitika ndozvokuti pasi rose riri kukanganiswa chaizvo nenyaya yemaitiro eRussia kurwisa kwairi kuita Ukraine. Tinoona kuti kana mukuru mukuru chaiye weUnited Nations vaGuterres vakatoita zvokuinda kunoona vaPutin vachibva kuvachienda kunoona vaZelensky zvekare kuUkraine kuzama kuti paitwe nhaurirano dzinopedza dambudziko iri. Saka vaBiden vari kusimbirira zvekare vachituma vakuru vakuru vehondo vakaita sana Secretary Austin kuinda kumisangano yakasiyana siyana nenato kuzama nopavanogonanapo kuti Russia isaita zvairi kuita nokuti iri kukonzera marwadzo pasi rose.
Munoona kushanya kwakaita vaGuterres nenhumwa dzakabva kuAmerica kuchizoshanda here kuti vaPutin varegedze kuenderera mberi nehondo iyi?
Ndinoona kuti mberi kunoinda zvinhu zvinokwanisa kuti vaPutin vafungisise zvavari kuita kuti havasi kuzofa vakahwina hondo iyi yavari kurwisa nenyika inosapotwa nomubatanidzwa wenyaya dzezvehondo NATO wakakura kudarika pano pasi. Zvekare simba reUnited Nations rinenge raindwa naro na Secretary General vaGuterres kuRussia ikoko zvichava zvimwe zvavachasara vachifungisisa zvekare kuti pane chimuko here chavari kuwana mukurwisa hondo iyi kana kuti vari kutoputsa zvekare ufumi hwavo ivo kuRussia namaitiro avari kuita. Atiri kuona kuti vakuramba kutengesera gasi nepeturo kune dzimwe nyika dziri kuEurope uko vachitozviruma zvekare kunyika yavo, nokuti kana ukaramba kutengesa zvaunenge unazvo unenge uchitotima mumabasa anenge achitoshayikwa nezvekare. Saka ndiona sokuti mberi kunoenda uku vachaita zvavakapromisa kuna vaGuterres kuti muna mamwe maguta akaita sana Mariupol kuUkraine uko vachamira kurwisa kuti vanhuwo zvavo vakwanise kubuda muUkraine vasaurawa sezviri kuita Russia. Asi pari zvino vanenge vachakangoomesa musoro.
Avo vange vari muzvina fundo Elliot Masocha vachitaura na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 vari ku Denver University ku Columbus, Ohio muno muAmerica. Vagari vekuBikita vanoti havasi kufara nekanzuro yavo yeBikita Rural District Council, iyo yavanoti yakakweretesa mari inosvika mazana matatu nemakumi masere ezviuru zvemadhora ekuAmerica kuti vatenge zvikakarara zvemotokari vakuru vemapazi ekanzuro panguva iyo kanzuro iri kutatarika kuita basa rayo. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Vagari ava varikudya marasha zvitevera kuya kwakaita motika nhanhatu zvegg6 single cabs zvevakuru vemapazi ekanzuro izvo zvakaita mari inosvika zviuru makumi mana zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$40,000 imwe chete. Pamusoro pazvo kanzuro yeBikita yakatengera mukuru webasa rayo vaPeter Chibi motikari yemhando yepamusoro yeToyota Land Cruiser ine mari inoita zana nemakumi mana ezviuru zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$140,000. Vagari vanoti kanzuro yavo haina hanya nevagari sezvo izvi zviri kupa kuti ishandise mari pamabasa asingabatsiri vagari. Mumwe mugari wekwaMakore vaOscar Makova vanoti kanzuro yavo haina hanya neupenyu hwevavo nekuti inozarudza rugare rwevakuru vavo ivo vachitambura. VaMakova vanoti mari yaifanira kushandisa kuchera zvibhorani pamwe nekuvakwa zvipatara zvakawanda mumisha umo mune vanhu vari kufamba makiromita anopfuura 10 kuti vawane mvura kana kunorapwa.
Tine dambudziko rezvipatara muno muBikita zvokuti mari iyoyo pakuita kwaoko kutenga mota dzemhando yepamusoro 10 vaigona kunge vakagadzirisa kana zvipatara zvinokwana 20 mudunhu redu rino reBikita. Zvakare tine vanhu vanofamba makiromita anosvika 10 kunochera mvura vanhu vanenge vane pamuviri vaigona kuchera kana zvibhorani zvinokwana kana 100 imo muno muBikita. Asi mashandisiro emari aya hationi ane kukwana mukati mawo nokuti isu chero nzira dzinofamba nevanhu mabhazi nemotokari dzakaisofa kudharadhara pamwe hapatorina nzira hazvitifadzi zvamuchose nemashandiro ari kuita Bikita Rural District Council yedu iri kutumamirirwa navachibi.
Vamwe vagari vanoti kunze kwekutadzisa kushandisa mari iyi kuvanhuza upenyu hwevanhu mumaruwa pamwe nevanogara panyika Growth Point kanzuro iyi yava nemwedzi miviri isingabhadhari vashandi. Mumwe mushandi aramba kudomwa zita rake nekutyira basa rake ati mari yakashandiswa pamotikari idzi inokwanisa kubhadhara vashandi vayo vose kwegore rose.
Tiva sevashandi veBikita Rural District Council tinorwadziwa zvikuru kunyanyisa nokuti tinoona vakuru vedu vachifamba vachitengerana motikari dzinodhura, motikari dzemalazhari yasikara, motikari dzemhando. Asi isu tina mari yatiri kupiwa pamotikari idzedzo hanu yanzo dai tichinzi topuwa mumari taikwanisa kutopuwa mwedzi mitanhatu tichipuwa mari iyeyo pasina kunyunyuta.
Vagari vanoti migwagwa mizhinji yakacherwa nemvura haisi kufambika uye haisi kugadzirwa. Kanzuro ichiti haina mari uye imwe haina mazambuko aya akatorwa nemafashamu ecyclone idai makore apfuura. Sachigaro weBikita Residents and Repairs Association kana kuti Bira vaBrighton Madhuyu vati zvinorwadza kuti kanzuro inosadza zvinhu zvisina maturo nemari yemitero yavo. VaMadhuyu vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechekuti kanzuro yakapa vakuru vakuru ava mukana wekutenga motikari idzi nezvikwereti zvinobhadharwa nemakore mashanu.
Tine matambudziko akawandisa akaita sokuti imba ikanzi yatsva izvezvi. Hatina kana mota dzinodzimura, hatina mota dzamarara dzaasati akwana. Tiona mapriorities avari kuita vachititi havana mari apa pamasurumu vakakudza mari dzemarehti vakaendesa vagari vachiti vanenge vasina kubhadhara vanoiswa kumalawyers. Inova zviri kuomera vagari. Isu taifunga kuti mari iyoyo yaigona kutoshanda pakuwedzera zvibhorani zviri mumacommunity.
Vakuru vakuru ava vanoti vanamatiraigezera mukuru anowa nezvemari vaFilimoni Madhara, vaMogeni Madhura, vaArnold Matuke, vaNeva Mavhuna pamwe navaBoniface Nerumedzo avo vakatonyoresa motikari idzi mumazita avo. Sachigaro wekanzuro yeBikita kanzuro Benjamin Masakadza vati havakwanisi kuti padivi ravo sezvo vange vakabatikana kumisangano yeZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Asi vachibvi vati motikari idzi dzakatengwa zviri pamutemo mushure mekupasiswa mumusangano wekanzuro mugore ra2016. Vachibvi vati kanzuro yavo iri kuvaka zvipatira pamwe nekuchera zvibhorani kuitira kuti vagari vaone mvura pedyo.
Pamugore ra2021 rapfuura tine makiriniki saizi takatapedza kuvaka kumabhoros achingi tupedza kuti
zvinge ine bhoro. Nyaya dzemotikari ndinoona sekuti vanhu vari kungoita sekuti misplaced priority asi haisi misplaced priority chinhu chaifanira kunge chakaitwa I think that one skip.
Asi izvarambwa nevagari avo vati vari kutambura kuwana mvura pamwe nezvipatara padhuze. Ndakamira Studio 7 Masvingo, Dini Godfrey Mtimba.
Makateerera kuStudio 7. Aneni muchirongwa, Dini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Murairizi wewawa, Luke Petros avimbisa vateveri vechikwata chake mabiko nekurova Dynamos sezva yakaita Chicken Inn apo yaitungamira gungano reCasolaga Premier Super League. Michael Kariati anotipanya iyi.
Petros anoti vateveri vechikwata chake vanofanira kuuya kuAscott Stadium neuwandu hwavo kuzopemberera kurova kwavo Dynamos mangwana.
Kutamboita ugadzira zvikuru ende tiri kuti masupporters edu ose akatifishira nenyika ngao ya tisupporti anokwanisa kunge vari muMascot Stadium nemusi Saturday. We promise you that the team is not going to disappoint. Ichaitawo zvakanaka kuti tiwanikwe tichiwana mabodzo zvibodzo uye tichiwana mapwenzi kuti tisimudzirike patiri palogo.
Murairidzi uyu anoti sezvo vakangoita Blue Chips neChicken Inn apo yaitungamira makwikwi aya Jimbare iri kuirawo pasi zvekare.
Sezvo tinotambira pahome, tinoimba kuti matambiro atakaita paChicken Inn, even matambiro atakaita paBlue Eye Chiefs, vakatutsira vakawedzera, tikashandisa machances atinenge takreata. Ndinoona vakomana vachikukunda.
Masondo maviri apfuura, wawa yakapa Dynamos utungamiri hwetafura PSL, mushure mekurova Chicken Inn, iyo yaitungamira gungano iri. 3-0. Parizvino, Dynamos ndiyo iri pamusoro petafura iyi nezvibodzwa sezvo yakaenzana pamapoints makumi maviri nematatu neChicken Inn iyo ine mutambo wakaoma neHighlanders muBaba Field Stadium nesondo. Nzira dzese mbulawayo dzichange dzakananga kunhandare iyi uko veruzhinji vachange vachienda kunoona zvikwata zviviri izvi zvichibandana. Asi Caps United iri pamusha ne Cranbourne Bullets mu National Sports Stadium nesondo zvekare. Makepekepe yakatsiwa nemapoints mapfumbamwe ne Dynamos ne Chicken Inn zvekuti haifanire kuramba ichidonedza mapoints. Manika Diamonds iyo iri pachinhano chechina iri kutarisirwa kutora mapoints ese matatu ne ZPC Kariba muSakuba Stadium. Manika Diamonds hairoveke zvekutamba kana iri pamusha asi haifanire kujerera ZPC Kariba iyo isina kumira pakanaka murongwa wePSL parizvino. ZPC Kariba iri pachinzvimbo chegumi nenhanhatu mugungano rezvikwata gumi nezvisere. Zvikwata zvina zvinopedza zviri pasi pasi mukupera kwemwaka zvinobuda mumakundano enhabvu yepamusoro aya. Mimwe mitambo yePSL iriko yakamira seizvi. Mugovera, Herentals vs FC Platinum National Sports Stadium. Black Rhinos vs Tenax Sakuba Stadium. Blue Chiefs vs Blue City Baba Fields. Ngezi Platinum Stars vs Harare City Baobab. Totarisa mutambo we rugby. Chikwata cheZimbabwe chevanhukadzi chemutambo we rugby 7s nhasi mangwanani chasimudzira makundano eAfrica Women's Rugby 7s zvine mutsindo nekurova Senegal 14-12. Asi Zimbabwe yarohwa mutambo wechipiri 15-0 neSouth Africa iyo yarova zvekare Senegal 53-0 muGroup A. Zimbabwe ndiyo imwe zvikwata zvipfumbamwe zvakaungana muTunisia makundano aya ayo ari kuitwa kwemazuva maviri. Makundano aya ari kushandiswa zvekare kusarudza chikwata chichanomirira Africa kumakwikwi e2022 World Cup. Kunyange hazvo iri kutamba muAfrica Cup South Africa haisi kurwira tikiti reWorld Cup sezvo ichange iri pamusha pachaitwa makundano aya. Zvimwe zvikwata gumi, Australia, Brazil, Canada, China, Colombia, France, Fiji, Japan ne USA zvatove netikiti muhomwe rekuenda ku World Cup. Kwasara chikwata chimwe chete kubva ku Africa nezvina kubva ku Europe kuti zvikwata 10 nezvitanhatu zvikwane. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Chirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zviri kuitika kuSouth Africa, uko kunonzi vabvakure vari kuoneswa ndondo nechikwata cheDudula. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Lingali tshona njani izolandaba. Ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhlawumbe ku 29 Mabasa 2022 muChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkomeni ngale ngiyabona mbone abantu abangu 3 abantu abalenkomo. Ngazibuza ukuthi njengani into le agriculture i foundation of our industry and business in Zimbabwe. Hayi ngethukile.
Umbukiso wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair uqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni kobulawayo lamhlanje ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Siyadubeka sibili ngoba ekuseni ngiyavuka ngesikhathi senima mfike emakhombini laphana akwanisuthola ukuthi zikufika khona ibambeki abantu babegcwele.
Abantu bakhala ngokusilela kwezimoto zokuhambisa ngenxa yohlelo lokubotshwa kwabanini abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yezuko. Kuhlelo za Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi yikhuluza and injiva zamasoviet Mkai Sounds. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair uqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo lamhlanje. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umbukiso walonyaka weZITF oqale izolo uqhubeke kuhle lamhlanje lapho umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga acele osomabhizimusi ukuba bengakhwezi intengo yempahla mahlayana. Ekhuluma emhlanganweni owe-National Economic Consultative Forum ongenwe ngabasuka emazweni aphetsheya kolwandle awezwekazi le-Africa labeZimbabwe, uChiwenga uqhubekele phambili ekhala ngempi ese-Ukraine ethi isibangele ukukhuphuka kwentengo hathi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele.
Siyabonga la ngoba ulakho ukuthuthukise esilakho lapha kumthuthu. Njalo silusisi ukuthi impi ekhona e-Ukraine isibangile ukuthi intengo yezinto zikhuphuke emhlabeni lapha ezweni lasemhlabeni jikelele.
Umlawuli wedale lephalamende obekhona laye emhlanganweni lo umnumzana Jacob Mudenda uchasisa ngokubukiswa lidale lakhe lonyaka.
Injongo yethu iyafanana lenjongo yeZimbabwe International Trade Fair ukuthi abantu kumele bacubungule ukuthi inotho yelizwe singayilungisa njani ukuze ibe ngcono abantu abaningi bahlale kuhle. Injongo yangkhona.
ngokuhamba kobulawa inkosikazi Judith Ncube esamukela abangenela umhlangano ohambisana lombukiso oZITF uthi bakhangelele ukuba osomabhizimusi bakuleli bazaqinisa ubudlelwano labakwamanye amazwe.
Sikhangelele ukuthi kuveza amathuba amahle ukuvakatsha lokhu okuzakwenzakala, kusivezela amathuba amahle njengobulawayo, kusivezela amathuba amahle njengeMatabeleland, kusivezele njalo amathuba amahle njengelizwe leZimbabwe, amathuba kuma-businesses kuma-sectors atshiyeneyo.
Usomabhizimusi wezokulima uMnumzana Donald Khumalo usola ahlangane lakho kundawo yabalimi.
Kuzima, mina ngingabona ukuthi olumangalisayo, kodwa ke angazi ingxenye abanye bayabona, mina hhayi angingaboni lutho, ngiyethuka nje ngoba ngiye enkomeni ngale ngiyabona ngibone abantu abangu-3 abantu abalenkomo. Ngazibuza ukuthi njengani into le i-agriculture i-foundation of our industry and business in Zimbabwe, hhayi ngiyethukile, ngiyafisa ukuthi ngakuba ngcono kulelo.
Umbukiso walo nyaka ogijima ngendikimba ethi Rethink, Reimagine, Reinvent Value Chains for Economic Development uqale izolo uyaze uyephela ngomgqibelo mhlaka 30 Mabasa. Osazavula okusemthethweni umbukiso walonyaka ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokwehluleka kukamongameli Uhuru Kenyatta ngenxa yokufelwa ngowake waba ngumongameli walelo lizwe uMnumzana Mwai Kibaki. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Zimbabwe ukhala ngokuthi usethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimota ezithwala abantu abaningi lamabhasi ngenxa yohlelo lwamapholisa lokubopha abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yeZupco. Izimota lamabhasi abhaliswa okusemthethweni abikwa engeneli ukuthwala abantu bonke. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amapholisa aweZimbabwe Republic Police ZRP eyazise uzulu weZimbabwe ukuba asesungule uhlelo lokubopha izimota ezingabhaliswanga ukusebenza phansi kweZupco. Uhlelo lolu soludale ukuba abantu abalezimota zabo zingalingi ukuthwala abantu abafuna ukungena noba ukuphuma edolobheni, osokwenza kube nzima kuzulu osebenzayo nalabo abavakatshayo ukungena edolobheni. Uzulu uthi selokho uhlelo lwamapholisa luqalile sekunzima ukuba bagile ngoba izimota sezihlala zidlala umacathelana lamapholisa. Unkosikazi Bridget Sibindi sakamuzi seHarare yena uthi sekunzima ukuya emsebenzini ngoba izimota sezimehlisela khatshana zibalekela amapholisa.
Siyadubeka Sibili ngoba ekuseni ngiyavuka ngesikhathi then uma ngifika emakhombini laphana ngikwanisa uthole ukuthi zifika khona ibambeli abantu babegcwele. Mamfika masengikadile maybe ngakati yonda fithi kumbe ngingathola imoto umuntu oyabefuna ukungithwala la minzwelile. Ngiyathi mfike eyathi sezafika etown amapholisa abemgadile sesithiya khatshana vele, yasithiya khatshana okusho kumele ngiwokhe ngisiya emsebenzini. Of which mamfika emsebenzini ngiyabe ngumuntu ophuzileyo but ngisuke endlini ngesikhathi.
Unkosikazi Samantha Sithole esinye njalo isakamuzi saseHarare uthi ngabe uhulumende uyangezelela inani lamabhasi awenkampani yeZupco.
Ya ukuswelakala kwaboZupco lokhu sokusithwalise nzima, thina asithwele nzima okunye ngoba laba bomshikashika vele kabaphathi kuhle abantu, lakho kunzima ukuthi ugade umshikashika njengomuntu omdala ngoba uyahamba uthwele nzima phakathi bazahamba bekuthethisa. Lapho yafika khona ungahlangana lamapholisa kuyabe sokumele lime khona lapho ligcine selibotshiwe kwezinye izikhathi, kwezinye izikhathi liforswe ukubhadala izimali. Kunzima abantu abami, kunzima Sibili.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Nomsa Chivengo yena othi kakuseli lo uhamba ngenxa yohlelo lwamapolisa lolu.
Yo, sile challenge enkulu, sile challenge enkulu cause as it is we facing ama accidents caused by imshika-shika most of the times cause abantu laba, some of them they don't have licenses, most of them. And reason why sibele imshika-shika is because amazubukho akhona the scarcity. Amazubukho malutshwane, abantu balayina abakhiwa up until 8 PM and kuyabe sokulate kakhulu ukuthi abantu bebelekwe layini. That's why abanye beprefer imshika-shika.
Mnumzana Libatsiziva uthi uhulumende kumele aze lendlela zokubona ukuba uyancedisa uhamba kwabantu ngoba nxa amapholisa exotsha imota ezingekho emthethweni abantu basala sele sekunzimeni.
Vuka ngabo ekuseni ngabo 5 abantwana besalili, suvela emsebenzini ulakho futhi ukuphuza ngoba uzalimelela ibhasi eCopacabana lapha ophuza khona futhi ngoba malutshwana amabhasi wonayo. So asisabonani labantwana, asisabi lesikhathi lezimuli, asatholi isikhathi sokuphumula ngenxa yokuthi abozubukho laba balutshwane. If kusenza bengithi i-government ivumeze laba abalemithova lamabhasi angaso awezuku labo bengene emgwaqweni.
Imizamo yokukhulumisana namapholisa ngodaba lolu yehlule kodwa isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-Herald ukuba umkhankaso lo uqonde ukulwisana nabezimota ezilabatshayeli abangela amaphepha asemthethweni abavumela ukuthwala abantu abaningi. Uthe njalo sekulezihlakala zezimota ezihamba zitshontshela abantu okwenza ukuba uZulu athwale nzima esithi abantu kumele bagade izimota ezivinyelweyo ezisemthethweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Operation Dudula eyakwele South Africa ithi abokuza abaphila ngokuthengisa izithelo lemibhida eceleni kwemigwaqo kuzamele bachiye ukwenza lokhu inyanga ezayo ingakapheli. Lokhu kulandela isinqumo esathathwa ngumanisipala weSoweto othi abantu bokuza kumele baphe ithuba izizalwane zakwele South Africa elokuthengisa ezitaladeni. Umanisipala lo ulamalunga amabandla athola usekelo lokhetho olusanda kwedlula ngokuthembisa ukuxotsha abokuza. Iningi labaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeSoweto ngabadabuka eZimbabwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe isihlala kwele South Africa uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Iye baba Gandhi, lokho into okuyichoyo yikuthi sokwenziwe ngendlela ebasemthethweni ukuthi kungabi lo muntu ozakwanisa ukuthi aphile kumbe sithi aziphilise kuyona le indawo yeSouth Africa. Ngenye indlela kusho ukuthi angithi abantu kuthiwa kufuneka ukuthi uqashwe ube semsebenzini. So ke nxa usuzenzela futhi ke uvinjwe laphana, yikuthi into leyani kulambise uze ucine usubona ukuthi hayi akusaphileki lapha, sokumele ukuthi ngiphindele lapho engivela khona. So yiyo into okuyitholayo khona lo.
Manje lona lelo inyathelo nxa kuyikuthi selithethwe ukuba ngumthetho, ukubona njani ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe eziyizo eziningi ezithengisa ezitaladeni?
Iye, into okuyitshoyo kuyinto lokho ngaso kungumthetho, kutsho ukuthi khona izizalwane zakwelakithi eziningi kakhulu zizaphuma kulokho okuyisingathi kuzenzela umnotho kumbe ama-livelihoods azo ayadilika. Nxa esedilikile ama-livelihoods kutsho ukuthi kuzabe kungasaphileki, angeke ubhadale irenti la ohleli khona, angeke ubhadale irenti ekhaya, angeke use abantwana esikolo. So ukuba khona kwakho lapha kuzabe kungasasebenzi. Njalo futhi kusho ukuthi i-xenophobia is institutionalized ngenye indlela ukuthi isisemthethweni okuyikuthi loba usubotshwa kabe sekuyikuthi awusukunyezwa ngoba umthetho usithi usithi umthetho lowo wenziwe singathi i-reactionary legislation ukuthi ke ngumthetho wokureacta owokuthi khona lokho okukhunywa zinhlanganiso ezinjengabodudula kube yinto ke ebekwa ibe semthethweni so ke yikudilika kwempilo zabantu bakithi ngamafitshane.
Bakhona yini osubezwile abathi sebefuna ukubuyela ekhaya kumbe asebebuyele ekhaya?
Yes, bakhona asebekufuna ukubuyela ekhaya. Angilayo kodwa information yokuthi bangaki asebebuyele. Kodwa ke nxa ngisizwa abantu abanengi nxa bexoxa bathi hayi babona sokungcono ukukhumbula ekhaya. Mina ke ngomunye wabo abantu asebekubona ukuthi nxa ngingaphila ngendlela njengaleyi kuza ngisiza ngani. Kungangcono uyabona nxa ulawe ungakini ulwela ilungelo lakho ungakini kuyinto engcono kakhulu leyo, kuyinto elesithunzi kulokuthi nxa usemzini sebekuxotsha besithi ungadla amabhanzi akho wena ubususalela uthi ngizawadla ngenkani. Akungeke kusize lutho lokho. Into yakhona okuza kwenzakala lothi kafuni ukubuyela ekhaya uzabuyela ngoba nxa sokuyikuthi awusakwanisi ukuthi ulale udlile awusayibhatali irent awusakwazi ukuthi uthumele abantwana ekhaya awusezihlale vele. Yes, siyabonga.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Uhlelo lwe-Live Talk namhlanje sikhangela umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair oqale kobulawayo ngolwesibili uphela kusasa. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ukulungisisa udaba lwabantu ababaleka emazweni abo emhlubulweni we-Western Hemisphere kuqhubeka kuyinto emqoka kuhulumende weMelika. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ekhuluma emhlanganweni we-Ministerial Conference on Migration and Protection oqhutshelwe kwele Panama. Uqhubeke wathi, silomlando wokuvikela imingcele yethu ngendlela ecacileyo njalo ehlonipha abantu. Siyazihlupa kakhulu ngezigidi zabantu kulumhlubulo abatshiya imizi yabo besiyadinga impilo engcono kwamanye amazwe. Uhambo lwakhona lulengozi. Izihambi zisuke zibe sengozini yokuhlukuluzwa ngazo zonke indlela. Abanengi ngabantwana abalekusasa elibuvilibana. Sonke silomlando wokubanakekela. Elemelika likhangele kakhulu imbangela eziphoqa abantu ukuthi basuke emazweni abo besiyadinga impilo engcono okugoqela ubuyanga, ukuswela amathuba kwezenotho, inkohlakalo, ezombusazwe kanye lokuswela ukuvikeleka. Konke lokhu sokube kubi ngamandla ngenxa yokuguquka komkhathi lomkhuhlane we-COVID-19. Elemelika lizimisele ukusebenza lamanye amazwe ukuze kuhlaselwe amaqembu aphathisa abantu ukuthi beqe imingcele ngaphandle komthetho, ukuvikela imingcele ngendlela elobuntu, ukuqeda impiko yamanga kanye lokupha ubuphepheli labo ababudingayo ngokusemthethweni. Kumele siphathise indawo ezilabantu bokuza abanengi. Kumele sibancedise bakhe kutsha impilo zabo njalo bathole imfundo lemisebenzi. kumele sibone ukuthi uncedo lolu luthuthukisa izigaba zabantu laba ikakhulu kunhlelo zempilakahle kanye lokupha abantu bonke amathuba. Lo ngumsebenzi wabohulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo, amankampani, amabhanga kanye lengatsha ezibona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ndawonye lalabo ababona ngezomkhathi. Elemelika lizaphathisa ekuhlanganiseni zonke lezingatsha ukuze zibambe iqhaza kulolu daba. Kulabantu abangu 95 million abasuka emizini yabo ngaphandle kokuthanda emhlabeni jikelele okulinani eliphezulu ukwedlula iloba yisiphi isikhathi selokhe kwaba lempi yomhlaba esibili iSecond World War, kutsho uBlinken. Lo ngumlando okumele siwumele sonkeni sibambaneni sisebenze ndawonye ukuze silungisise lolu daba.
Lolo ke kulolu daba oluveza imbono kahulumende welemelika. Wezemidlalo, umqeqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uthi ukhathazekile kakhulu ngabadlali bakhe abangezwa kuhle ngemva kokuhotsha intuthu ehitshayo eyeTiergas ngempelaviki edluleyo. UJoseph Njanji, intatheli zindaba yezemidlalo, usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leHighlanders lizadibana leLichicken Inn ngesonto enkundleni eBarber Fields, njalo uMpofu uthi isifiso sakhe ngesokuba behlome waphelela.
Umdlalo esiwulanda umdlalo omkhulu kakhulu, ngiyabe ngifisa lami njengomqeqeqeshi ukuthi ngibe nabadlali bami bonke. But umdlali wami omkhulu odlala emuva uAndrew Tandy nguye ongani ihlombe lakhe laphuma, nguye ngibona ngani ngigcina ngingalaye ngesonto kwigame yeThechen. But ngibe sesiba nabadlali ababili futhi uNqobizitha loStandy, bona abangezwa kuhle bangani ba-affectwa iTiergas ezishabane. But ngithemba nxa ukuthi kwehlule laba abazangena endaweni zabo bazafanisa ukuthi bethuthukise iqembu liyephambili.
Iqembu leHighlanders lingena kumdlalo wangesonto lilemiklomelo elitshumi lane, ikanti leChicken Inn lona lilemiklomelo ngamatshumi amabili lesithupha. Umdlali osakhulayo uDarlington Mukuli, yena uthethe kuqembu labasakhulayo leBhosa 90, uthi ulethemba elokuba iqembu leHighlanders lizathatha yonke imiklomelo ngesonto.
As a team, sasiyele ukuthi vele BF want to collect master points, so we try very hard ukuthi sidlale sithola master points.
Ngomgqibelo amanye njalo amaqembu akobulawayo ezadibana enkundleni eBarber Fields, lapho iqembu leBulawayo City elizamukela khona eleBulawayo Chiefs. Umqeqeshi weqembu leChiefs Nilton Teroso uthi lo mdlalo uyafana nje leminye okungakhathalekile ukuba badlala labafo wabo.
I think to be honest,
ngokubona kwami njengomqeqeshi, iqiniso elikhona ukuba akulanto entshintshayo ngenxa yokuba sidlala laliphi iqembu. Siqhubekela phambili sihlela lokulungiselela ngendlela efanayo ngoba okusemqoka yokunqoba.
Kweminye imidlalo engomgqibelo, iqembu leRentals lizadlala leli FC Platinum ngaseNational Sports Stadium, iqembu leBlack Rhinos lizemukela eleTenex ngaseSakuva, iqembu leNgezi Platinum Stars lizanqikelana leli Harare City ngaseBhawubhawu, kuthi iqembu leWawa lizadibana leli Dynamos naseAscott. Ngesonto iqembu leManyika Diamonds lizadlala leli ZPC Kariba ngaseSakuva, kuthi iqembu leCape United lizadibana leli Crampton Bullets ngaseNational Sports Stadium.
Idlalo odlalwe namhlanje phakathi kwe iqembu leHadale leTriangle uphele zingujikilobhanqa 1-1 enkundleni National Sports Stadium.
Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi Nikuluza and Injiva zamaSoviet Nkayi Sounds. Untungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Iqembu leli licula lalikulali kwele South Africa kodwa lidabuka enkayi nango umholi walo uKhulumani Dlamini
ukhuluza nenjiva zamaSoviet lahlekahle liqembu nje elisungulwe ngo-2016 ukuthi saqala ungena endimeni yomculo ukuthi senze i-first album yethu bekungu-2019 sesilamandla lathi awu-2
amandla lade lawa abalisa elilesihloko esithi siyalibonga bazali kanye lelithi injongo injabulo Abangathanda ukuthenga umculo wenu bawuthola njani?
Inamba esingatholakala kizo lapho kungatholakala khona ama-CD mangabe abantu benesibizo sokusichaza sithi zona 074-258-7713 laku 061-257-2494 yikho lapho abangathola khona abalandeli bekwazi ukuthola ama-CD kanti futhi sisasenohlelo nokuthi sifuna futhi indawo laphana esizowashiya khona eflawaya ama-CD bekwazi ukubathola abalandela okwamanje asatholakala nje ngapha eGoli kodwa nje kungesidala azobe setholakala futhi lalapha eflawaya
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
amazwi engatshiyela abalandeli ukuthi abahlale ebesethembeni ngoba siyakwazi ukuthi emculeni esikhathini esiningi kuyahamba kube nzima kuphazamiseke laphana nalaphana kugcine kwesinye isikhathi uma ngabe uhlele ukukhipha i-albhamu kugcine kungafakamanga endlela so abalandeli ngiyagqugquzela ukuthi lapho bengaphela uthando kodwa kusalayo ingoma iyabe izophuma kodwa-ke lo nyaka siyathembisa ukuthi sizobuya futhi ne-full album salokhu last year singabuyanga ne-full album
uphuma-ke enkundleni ukhuluza leqembu lakhe leyinjiva zamasoviet nkayisounds ngale
ebezikhokhela. Umbukiso wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair oqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni koBulawayo lamhlanje. Abantu bakhala ngokusilela kwezimoto zokuhambisa ngenxa yohlelo lokubotshwa kwabanini abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yeZupco. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa. Abanganilisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.